Iri idano rinotoshamisa nepamusana pekuti munguva ine nyika dzakawanda dziri kunetseka nekurwisa chirwere cheCOVID-19. Saka ukaona shamwari inoti iyo ine dambudziko rayo, inorangarira kukubatsira ishamwari yepamwoyo. Zvichida zvinorakidza udzamu huri pakati penyika yeJapan nenyika yeZimbabwe.
Semazivira enyu, Reverend Matonga, mari iyi inofanira kushandiswa sei?
Mukupuhwa kwaitwa mari ingaite 14.3 million, Japan yava nezviga zvayati zvinofanira kuteedzwa pamari yayo. Chekutanga, zhinji yemari iyi iri kuenda kune vanhu vaya vasina zvekudya nekuda kwedraught yatakaita go through kwemakore mairi. Imwe yemari iyi ichaenda kobatsira vana vaduku nenutrition, vaya vana vanenge vari mudanho revana vane 5 years and below, nana amai vakazvitakura nana amai vari kuyamwisa kuti vakwanise kuti vasavhiringidzwe nenyaya dzenzara. Yechitatu iri kuenda kune vaya vari kurarama neutachiona weHIV and AIDS. Vanogona kukanganwikwa nekuti vanhu vaakutarisa dambudziko guru rapamberi pedu reCOVID-19. Vangakanganwikwe ivo vari vanhu vanoda kurarama nekuti vakashaya zvokudya upenyu hwavo neutano hwavo hunoenda munjodzi. Saka vatora chimwe chikamu chemari yavo kuti chiende kobatsira vanhu vari kurarama neHIV and AIDS. Saka iri very comprehensive donation iyi and inoda kuti itendwe. Chechipiri ndechekuti idi kuti haikwanise mari iyi kuti iraramise vese vane nzara 4 million kuma rural areas, zvichida pamwe chete nevemumataundi about 7 million. Haingakwanise kuti vose vanhu ivavo vafidwe nemari iyi. Asi inoenda a long way kune vaya vanenge vaita rombo rakanaka rekuva mabeneficiaries. Saka imari ingade kuti itendwe kwazvo.
Pane kutyirawo kuti mari iyi ichatadza kusvika kuvanhu vanofanirwa kuwana rubatsiro kubva kwairi. Munozviona sei?
Vanhu vakawanda vane concern yekuti mari iyi inozoenda here kune vaya vayakatagetwa kuti ndoo vaiwane. Mungade kuti muzive kuti mari iyi iri kuendeswa kuhome yeWorld Food Program. World Food Program inozotsvaga vekushanda nawo masangano akadai sana Christian Care na World Vision, vana Plan International nevamwe vakadaro. Ndo vainozoenda nawo kuenda kunobatsira kunotupa vanhu chikafu ichi. Haiende muhome yehurumende. Saka hazvigoneke kuti hurumende itore mari ichiendesa kune chimwe chimwe nekuti inongouya itori muhomwe yeWFP, and WFP inobva yatotenga chikafu chacho kwainoziva kuti ndokwachiri, yotounza chava chikafu. Iko kutounzwa kwemari yakawanda zvakadai neJapan chivimbo chainacho musistimu yeWFP yekuti ikaenda imomo inoenda maoko anoisvitsa kune vaya vanofanira kunge vachiiwana. Saka zvekuti chingarasike kana kuti ingaabhiyuzwe hazvigoneke. Hongu apo nepapo pangaite maincidences, asi hazvigone kuti chikafu chisaende kuvanhu vari targeted neagreement yanyoreranwa pakati pehurumende WFP pamwe chete nehurumende yeJapan.